vachitaura nemusi wesondo pamusangano wekukurudzira kuti kodzero dzemadzimai dzekuwana mimba dziremekedzwe. Mukuru weZimbabwe Women and Corruption Trust kana kuti SWAT, Amai Sandra Vimbai Matendere, vakati madzimai akaremara ari kusarudzwa pazvirongwa zvekugovera kwenzvimbo dzekuvakira vachinzi havana mari yechibatiso.
Nyaya dzakabuda ipapa ndedzekuti madzimai akaremara anowanzotarisirwa pasi sezvo vachinzi havakwanisi kuzvimiririra uyezve havana kwavanokwanisa kuzowana mari zvinozoita kuti vatarisirwe pasi varege kuzopiwawo mikana inonga ichipiwa vamwe, masawo orasirwa kuri panonga pachinyoresiwa vamwe kuti vagokwanisa kuwanawo mastenzi.
Muimbi Muzare Deutrich Manyepo, uyo akaremara gumbo, anoti ave nenguva akamirira kupiwa pekuvakira kunyange akanyoresa zita rake sezvinokurudzirwa.
Ndatiwo nenguva yakareba handichatombozivi, have lost count. Ndatiwo nenguva yakareba isingatomboiti zvingonziri pawaiting list, takakuisa pawaiting list, saka chazokufonera kana pande len, but then hapatomborina kana reply, ndakangomirira izvezvi.
Nga runomirira kodzero dzevakaremara remasingo Albinos Trust Muzare Agnes Grune vakurudzira makanzuru kuti vavasiyirewo chimwe chikamu parutivi.
Saka tiri kuti isusu pari kupiwa minja, pari kupiwawo mastenzi, pari kupiwa misika nemakanzuru edu. Ngavaisewo kota system kuti kana mastenzi ari 20, 5 wakaenda kuwomen with disabilities, 3 akaendawo kuwomen with disabilities, tikwanise kuita, tikwanise kushanda. Nokuti vazhinji vedu titori mabreadwinners kudzimba dzatinogara, titori mabreadwinners mumafamilies edu, saka tinodawo kuti tiwane pakasununguka pokuti tigare.
Asi vachipindura, meya vedhorobha remasvingo vaalektare vanoti vanoremekedza vakaremara, uye pose pavanotengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba vanovasiyira zvikamu gumi kubva muzana.
Sekanzvedu yeguta remasvingo takaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti every time patiita allocation yemanew residential stands tinopa chikamu chimwe chatoti it will reserve 10% of those stands towards people living with disabilities. Saka tinokoshesa zvikuru vanorama neurema, and it will also be going to be my drive kuti ndororoshuwa kuti dei tatowedzera chikamu ichocho from 10% to 15%.
Pastor Kava Mgwadi vaimbova mudzidzisi uye vasingaoni vanoti madzishe nemasabhuku anofanira kupa vakaremara mukana nekodzero yavo.
So tinokurudzira madzimambo namasabhuku makanzelas edu mumadhorobha pose pose kuti vasasiyawo madzimai akaremara pazvirongwa zvine chokuita nelendi, ingava yekurima, ingava yemastendi pokuvakira, ngavavapiwo mukana.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi rezvemagariro evanhu munyika, Dr. Christine Peter, vanoti urongwa hwenational disability policy unosimbisa kuti vakaremara vasasarudzwe pakuwana kodzera dzavo.
Tine mutemo wedu, bumbiro remutemo wedu ratingati policy, yatinoti national disability policy. Saka policy yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zverudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana.
Asi vakaremara vakawanda vanoti kunyange urongwa uhu huripo, mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru havahuremekedze sezvo usiri mutemo wakapasiswa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, tini Godfrey Mutimba.